Esperance yaka simudza mukombe we Cup Champions League katatu uku FC Platinum iyo yakapinda mu Min League kekutanga iri kutatarika zvakasimba ichikwanisa kungoita mapoint maviri chete pamitambo mishanu zvichireva kuti ndiyo iri pasi mu Group B. Esperance ndiyo iri pamusoro mugungano iri ine mapoints gumi nerimwe chete. FC Platinum yakatobuda kare makwikwi aya zvekuti changosara kungobudawo nechiremerera nekukunda chikwata chine mukurumbira ichi. Pamusoro pemikombe mitatu yeCup Champions League, Esperance yakambotora zvekare mukombe weAfrica Super Cup pamwe neweCAF Confederation Cup. Payakapedzisira kutamba makundano aya kuSouth Africa, FC Platinum yakaita rombo rakaipa apo yakakandwa chibodzwa mutambo wave kupera vakatungamira 2-1. Mutambo uyu ndokupera uri mangange 2-2. Mumwe muteveri wechikwata ichi muzvare Olivia Mshipe vanoti FC Platinum ikatamba sezvayakaita neOrlando Pirates Orlando Stadium masondo maviri apfuura inokwanisa kudonhedza gomo guru remuAfrica iri.
Vakadzokora matambira vakaita nePirates, pavanopinda mapoints vanototora.
Imwe nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaObed Masotore vanoti FC Platinum haifanire kuvhundutsirwa nemazita nekuti zvikwata zvakaita seEsperance zvinoroveka.
Ndakaona kunge mazita anowanika mumatimu evakomana vavaya ndo anoda kuti vhundutsirei, nyangwe vakomana vavaya vairi nemazita anozikanwa nembiri vanoroveka mubhora.
Mumwe muteveri wechikwata ichi vaMaxo Mufandaidza vanoti vachitarisa matambiro avakaita kuTunisia negadziriro yavaita iko zvino vari kuona chikwata chavo chichikunda vachititaurira zvibodzwa.
Gadziriro yacho yakakwana, vatambi vatakaita kuTunisia takagadzira zvakakwana paya zvekuti masaturday tirikurova 3-1.
Asi FC Platinum inenge isina vatambi vatatu mumutambo uyu nekuda kwemakadzi avakapiwa. Vatatu ava vanoti Gift Bello, Elvis Moyo naKelvin Madzongwe. Pavakatambira kuTunis, FC Platinum yakarohwa 2-0 mumutambo uyo vakatambisa mikana yakawandisa. Mune vamwe makwikwi anga akatarisirwa nevakawanda UEFA Champions League, draw yemitambo yemakota finals iyo yaitwa nhasi yamira yakadai: Ajax vs Juventus, Liverpool vs Porto, Tottenham vs Man City, Manchester United vs Barcelona. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.